Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 23 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa voyambira vavanoti vari kuda kukonzera zvinyekenyeke mubato ravo. Zimbabwe inoti iri kuda kusimbaradza kudyidzana nedzimwe nyika, kunyangwe vanopikisa munyika idzi vari kuti iri kupindira musarudzo dzayo. Madzimai akaremara okurudzirwa kunovhenekwa gomarara repazamu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe inoti inoda kudyidzana nekushandidzana zvakanaka nedzimwe nyika dzakaipoteredza, kunyanya dziri mugungano reSADC. Asi mashoko aya ari kutsoropodzwa zvikuru nevemapato anopikisa emunyika pamwe nevemasangano anoshanda akazvimiririra avanoti hurumende yeZimbabwe ndiyo honzeri yebongozozo riri kuitika mudunhu reSADC. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira, vakati Zimbabwe icharamba ichisimbaradza kufambidzana nenyika dzakaikomberedza senzira yekuwana chouviri kubva mukushamwaridzana uku.
Nyika yedu inoda kugara zvakanaka nevavakidzani vayo. Ndizvo tiri mumasangano emubatanidzwa wenyika dzepasi rese anokurudzira runyararo. Isu takazvipira kuramba tichigarisana murunyararo neshamwari dzedu dziri pedyo nedziri kure.
Asi vaPromise Mukwananzi, mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCCC, vanoti apa hurumende iri kutaura zvemugotsi matsuro.
Havasi kurevesa semanzuro amaita kubva pakaita sarudzo kuZambia, kuMozambiki, kuNamibia nekuBotswana vari kupindira vachivhiringa kuti sarudzo dzenyika idzodzo dzitafambe zvakanaka zvisanane nedzemuZimbabwe. Saka macitizens emuSadhaka haasi kufara nezviri kuitwa nebato reZANU PF vachipindira nematongerwo enyika anoitika kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uyewo vachiongorora kudyidzana kwenyika dzepasi rese vari Joyce Ngwenya vanoti hurumende yeZimbabwe iri kuwanza simba rayo kumuromo sepinjisi, asi kuzviito pasira zvinobatika zviri kuitwa.
Mabatirwo anoitwa kodzero dzevana veZimbabwe, mabatirwo anoitwa utongi wejekerere kana sarudzo haratidze kuti zviri kutaurwa nehurumende zvingaitika. Kana vasati vachinja maitiro eutongi weZimbabwe, hapana zvavangataura zvingaita kuti vavakidzani vange vachida kugara nezvo zvakanaka. Saka ukungotaura chete.
Kutaura kuno, Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzemuSADC, kunyanya mune zvesarudzo, ichinzi iri kutsigira mapato akarwira rusununguko rwenyika idzi muhondo dzichimurenga, ayo anonzi anodyidzana zvikuru nebato riri kutonga reZANU PF. Vamwewo pamadandemutande ndivo vari kuti masangano anotungamira sarudzo munyika idzi ari kudzidziswa zvikiribidi zvekubira sarudzo, kunyanya kana kuchitariswa kuti ZEC yakamboshanyira mamwe masangano aya gore rino. Asi ZEC yakamboramba mashoko aya. Studio 7 yakatumirawo mibvunzo asi haisati yapindurwa. Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kubato reZANU PF, vaFarai Marapira, vanoti vanhu ngavasataura kwavasina kuswera.
Isu hatingateereri mashoko evanorwadziwa nepundutso yakanaka inenge ichibudikira musadhaki, nekuti aune mashoko asiri echokwadi asi ari kutaurwa nevapererwa vazama kuondomora sadhaki vaikonewa. Mashoko avo anozadzikisa kwatiri kuti aiwa, vamunangagwa vari kugona basa ravo, vari kuziva zvavari kuita, vamunangagwa vari kuendesa Zimbabwe nesadhaki mberi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongero enyika uyewo vari Gweta, amai Jacqueline Sande, vanoti kukakavadzana kuri kuitika musadhiki uku mazvokuda mavanga enyora, nekuti sadhiki yatadza kudzora bato rezanupf mumaitiro aro ezvinhu.
Sadhiki sebumbiro rinoda iro kuti rienderere mberi nepfundutso uyezve nedhemokrasi nekutongwa kwakanaka kwenyika yaifanira kuchiongorora kuti nyaya yezanupf iyi, zanupf haifanira kutenderwa ichiba maelection ichimhura kodzero dzevanhu, zvinova izvo zvakutoita kuti nyika dzese dzisatore sadhiki sechinhu chakakosha kana sechinhu chine vhalu.
Nezuro mutungamiri wezanupf uyewo vari mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakakorokotedza mumwe wavo mutungamiri webato refrelimo kumozambique vadaniel Chapo vachiti vaive vakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi musi wa9 mwedzi uno. Asi sachigaro wechimwe chikamu chesadhiki cheorgan on politics defence and security cooperation, amai Samia Suluhu Hassan vari zvekare mutungamiri wenyika yetanzania, vakabudisa mashoko ekuti zvakabuda musarudzo yekumozambique hazvisati zvaziviswa kune veruzhinji. Mune imwe nyaya, dare remakurukota rakatambira kurudziro yekuti mitemo yekuva nepfuti ivandudzwe kuti vanadzo vanyatsozivikanwa. Panenge potariswa zera remunhu, mamiriro epfungwa nezvimwe asati apiwa rezinesi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri webato riri kutonga rezanupf vaemarson Mnangagwa vari kuyambira vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana mubato ravo kuti vasiye tsika yekurwisanisa vanhu. Uye mubato iri zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubva vamwe zvavakatanga kukurudzira kuti vaMnangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Asi vamwe mubato iri vari kuti vaMnangagwa vanofanira kuenda pamuchikandigere sezviri mubumbiro remitemo vosiyira chigaro mumuteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mutoreri wenhau Costa Nkomo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamuzinda webato ravo muHarare pamusangano uri kuitwa pamberi pemusangano wepagore webato iri kana kuti annual conference, vaMnangagwa vayambira nezvekuda kukonzera kusabatana mubato.
There is need always that against infiltration and the waywardness within party structures. We must decisively deal with abuses and not abandon our structures. Only hidden agendas create such abuses.
Tinofanira kugara takavhura maziso edu tichichenjerera mhesva mukono dziri mumusangano medu kuti tivaratidze gwara remusangano pasina kutya. Tinofanira kugadzirisa matambudziko ari mumusangano medu kwete kuputsa, uyewo tinofanira kukurudzira kutevedzwa kwebumbiro remutemo negwara remusangano.
vaMnangagwa vawedzera vachiti,
as a critical decision making body of our colossal mass partisan PF, it is incumbent upon us, the Central Committee, to ensure that all members continue to toe the correct party line.
Sebazi remusangano rakakosha, ibazi reCentral Committee kuti nengo dzese dzebato rezanupf dziri kufamba mugwara remusangano. Musangano wedu weNational People's Conference unofanira kurangaridza nengo dzese dzebato rezanupf kubva kumamisha kusvika kumusoro kuti musangano wedu haumisike, uyewo kugona kuronga nekutungamira musangano.
Mubato iri maita makakatano akanyanya nekuda kwevamwe vari kuti dai bumbiro remutemo renyika ravandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Bumbiro remutemo rinoti munhu anoita mutungamiri wenyika kwemakore gumi chete. Mamwe matunhu akawanda ebato iri akatopa kurudziro yekuti bumbiro rivandudzwe. Asi vaMnangagwa pachavo vakati munhu anotevedzera mitemo uye vari kuda kuti panopera temu yavo voenda pamudyandigere. Asi havana zvavari kutaura kumisa vamwe vemubato ravo vakaita segurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudhancube vari kuti vamunangagwa vanenge vachitungamira kusvika muna 2030. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati mashoko avamunangagwa ekukurudzira nhengo dzebato ravo kutevera bumbure remutemo negwara remusangano wavo akanaka chose, asi vatiwo kusatsiura kuri kuita vamunangagwa nhengo dzebato ravo dziri kuti varambe vari pachigaro kusvika muna 2030, zvinova zvinopesana nebumbiro remutemo zvinoratidza kuti havasi munhu anotaura chokwadi.
Tikatarisazve vamunangagwa havasi kutsiura nhengo dzebato rezanupf dziri kudedzera kuti varambe vachitonga kudarika makore akatarwa neconstitution 2028. Saka izvi zvinotiratidza kuti havasi sensiye pamacomments avo avari kupa kana takatarisa pamaissues econstitutionalism munyika.
Vaimbove mumiririri weNational Assembly kuSt Mary's kuchitungwiza uyevo vari sachigaro weNational Democratic Working Group vaJob Scholar vati mashoko avamunangagwa anoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo.
Zvinhu zvezanupf kana mukaona vachirwisana kana kubudisirana mapfumo mumusha mavo ndezvekungotarisa, nokuti takaona kazhinji kacho kuti vanenge vachida kuti vasevenzese vana veZimbabwe sezvavakaita mugore ra2017 muna November.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Swaziland vaHenry Count Evans vaudza Studio 7 kuti nyaya yemakakatanwa ari muZANU-PF achapa kuti vakawanda vanyanye kunetseka sezvo pasina ari kutarisa kusamira zvakanaka kweupfumi.
The more tiva nemainfights mukati mebato reZANU-PF, tinenge tine nguva shoma yekutarisa kuti zvino ikonomi yedu iri kuwai ichange ichivandudzwa sei.
Nhengo dzeZANU-PF dziri kutarisirwa mangwana kutanga kuenda kuvulawayo musangano wepagore uyu uri kuitirwa kuZimbabwe International Trade Fair Grounds uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira upfumi kusvika muna 2030 kana kuti industrialize and modernize towards the attainment of vision 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda padande mutande redu reFacebook, moenda pane link yatinokupa ipapo, mubatana nesu pa VOA Shona channel. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Gowanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mamwe madzimai akaremara arikukurudzirwa kuti anoongororwa chirwere chegomarara kana kuti breast cancer mumwedzi uno waGumiguru unorangaridzwa vanhu nezvechirwere ichi kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Mamwe madzimai akaremara anotiwo ane zvimhingampinyi zvakawanda zvaari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuenda kunoongororwa. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevakaremara akawanda anoti nhengo dzavo hadziwanzoenda kunotarisa chirwere chegomarara sezvinokurudzirwa nevana chiremba. Zvikonzero zvinoita kuti vasaende zvinosanganisira kushaya ruzivo, kusarurwa kuzvipatara uye kutadza kupinda muzvipatara nemauche kana kuwana motokari dzinokwanisa kuvatakura. Mukuedza kugadzisa dambudziko iri, nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reMasvingo Disability Forum, amai Memory Masango vanobva kuward 12 kwachivi vanoti vari kuedza kupa madzimai ava dzidziso.
Ndinoti madzimai anorama neurema, zvakanaka izvozvo kuchengetedza utano hwedu kuti tizive kuti timire papi. Mwedzi uno kuongororwa kwebreast cancer, mudzimai wese anofanira kunoongororwa.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute for Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vanoti dzimwe nguva vakoti havazive kuti vobatsira sei vakaremara ava.
But isu tinoona sekuti Madzimai akaremara hakwanise kuenda kuchipatara nguva nenguva kuti vanotariswa kuti vane gomarara here nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuti vana mukota havana ruzivo kuti vanobatsirwa sei kana kuti mudhuri yacho haisviki ikinyore. Nekudaro tinoona kuti pamadzimai anosangana nedambudziko iroro vazhinji vacho vanorasikirwa neupenyu hwavo.
Vanorwira kodzero dzevane usope Muzvare Ignes Gurune vanoti zvakakosha kuti vakaita saivo vanoongororwa sezvo vagara vari munjodzi yekubatwa nezvirwere zvegomarara.
Ukange wabatwa nebreast cancer zvinoreva kuti une wava nematambudziko maviri. Bhosi tagara tine skin cancer inoti dherera especially mazuva okupisa kudai.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko nekutyidzana nevanhu mukanzuro yemasvingo Muzvare Ashley Jinjika vanoti
turi mwedzi waPink October, mwedzi unocherechedzwa nepasi rose uri mwedzi wegomarara remazamo. Sekanzuro reguta remasvingo tinokurudzira madzimai kuti vashanyire zvipatara zvedu zviri mumawadzi avanogara vaende vanoonekwa kuti havana breast cancer here. Indivhenti yekuti vanenge vaonekwa vainawo vakurumbidza kuiswa pamishonga.
Vati vane chirongwa chakakusha chekubatsira madzimai vakaremara vakavakurudzira kuti vauye sevamwe vazoongororwa pachena.
Kune vanorarama neurema havasi kusiyiwa futi pachirongwa ichi. Tinayo futi special program yekunge tichivatarisa kana kuine vanenge vachinzi havakwanisi havo kunge vachisvika kuzvipatara zvedu, but hapazoshayikwe nzira dzekunge vachiwana access kumaservices edu iwaya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Kudzai Masinire vane chipatara chavo cheMasinire Medical Center vanoti zvakakosha kukurumidza kuongororwa chirwere ichi.
Screening yakanyanyokoshera pakuti kunge kenza ikabatwa ichiri kokutanga nguva zhinji inorapika ichitopora zvachose.
Ko munhu anoziva sei kuti ave nechirwere ichi? Zamo rinogona kuita bundu, munyatso unoita sekunge wapinda mukati, kuchinja kweruvara rwezamo, kuita inenge nyaviri pazamo uye kubudisa inenge mvura mumazamo. Vachitaura paurongwa hwekucherechedza mwedzi uno wegomarara repamazamo kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaTimio Squidini vakati chinangwa chehurumende ndechekudzikisa uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi. Ongoro yakaitwa neZimbabwe National Cancer Registry muna 2019 ichangoburitswa inoratidza kuti magomarara emuchibereko neremuzamo ndiwo ari kunyanya kuuraya vanhu vakawanda munyika. Gomarara repamazamo riri pachidanho chechina pakuuraya vanhu. Kana varume vanoitawo chirwere chepazamo ichi, muna 2019 vanhu zviuru zviviri nemazana mana negumi nevatanhatu vakafa nezvirwere zvegomarara. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda anoti moto wakabatira mushure mekunge motokari yakanga yakatakura mafuta edzimotokari yabuda mumugwagwa nekuputika pedyo neguta guru reUganda reKampala yakauraisa vanhu vangangosvika gumi nemusi wechipiri. Svondo rapera motokari yaivo yakatakurawo mafuta edzimotokari yakaputikawo kumaodzanyemba kweNigeria ikauraya vanhu vanoda kusvika zana nemakumi manomwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeDiaspora Meds iyo iri kubatsira kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mikana yekupinza hama neshamwari vari kumusha muzvirongwa zvekuchemana zvine chiremera, pamwe nekuti vakwanise kurapwa muzvipatara zvisina dambudziko. kambani ya Diaspora Meds iyo yatakambotaura nezvayo munguva yadarika. Rwendo runo yadzoka zvakare ichiwedzera zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nevari kunze kwenyika zvakanangana nechema kana kuti funeral policies zvine mitengo iri pasi kwazvo inokwanisawo kubhadharwa nemunhu wese. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weDiaspora Meds Muzvare Rumbidzai Zuzanyika kuti tinzwe zvizhinji.
Ongu tauya zvekare nemafuneral policy ane mutengo wakaderera unotangira pa $50 zvichienda zvakadaro. Inenge yakawanda yacho inogumira kana pa $23 zvichienda nezera nemari yaunokwanisa kubvisa semunhu. Takaona kuti vanhu vari kubvisa chema dzimwe nguva husi kukwanisa munhu haazovigwi zvine hunhu mukati. Tati aiwaka ngatichipai mukana wekuti vanhu vati vabvise padiki pavanapo ipapo tichikwanisa kuzovapa mari zhinji yokuti vaone kuchengetedzeka zvine hunhu nechiremerera mukati.
Kune vamwe vanogona kuti sei makadzikisa mari dzavanenge vachibhadhara voona sokunge zvirongwa zvenyu zvisina kukosha, munoti kwavari?
Ndizvozvo chaizvo, vanhu vanogona kukatyamadzwa kuti sei tapa mitengo yakaderera kudai. Asi takagara tikaongorora sevanhu veDiaspora Meds tikaona kuti aiwaka, isusu tinoshanda tichida kuti munhu wese akwanise kuchengetedzeka, akwanise kuwanawo kubhenefita kune maproducts ese atinotengesa. Saka takaita kuumbiridza maproducts anoenderana nehomwe dzine vanhu kuitira kuti chero ane pondo, chero ane dhora rimwe chete, chero ane madhora matatu, akwanise kuwanawo polisi.
Mungatsanangura here zvinowanikwa mupolisi yoga yoga?
Papolisi yedu tine imwe inotangira pa $50 ine vana vanotangira pa 18 years zvichidzika. Mwana akashaika achibhadhara $50 iyoyo pamwedzi anowana $1,000 yechema. Muchivanhu chedu tinoiti chema naika, asi muchirungu techiti funeral policy. Akabhadharo iri pondo anopiwa $1,500. Akazobhadharo iri $3 anenge achipiwa $2,000. Tozoti kune vanhu vakuru vari pakati pemazera e24 to 65 years, pane zera iroro diki inotangira pa $3. Akabhadharawo $3 anowanawo $1,000. Akabhadharawo $3.50 pamwedzi anowanawo $1,500. Akabhadharawo $5 anowanawo $2,000. Takaona kuti mazuva ano vanhu vari kutambudzika kuti vakwanise kuchengetedza vanhu. Hongu vanogona vane mamwe mapolisi anovapa makofini, anovapa matende, anovapa zvekubatsiridza parufu. Asi pane mari iyaya inozoshota yatinozonzi vanhu ngatiitei mudeme mudeme, vamwe vanenge vasina. Saka mari iyi ndoipa inozoshanda kuti ite yatinoti top up pazvinenge zviripo panguva iyoyo.
Polisi yenyu iyi inotora kusvika kumazera api?
Inosvika pazera re8 years. Asi sekuziva kwatinoita kuti pamapolisi vanhu vedu vechikuru ndo vanowanzobhadhara mari zhinji, nokuti panguva diki pane chinogona kuwanikwa.
Ko, vanoda kubatai Muzvare Zunzanyika vanokubatai papi?
Vanoda kundibata runhare rwangu +263 774 084 408, +263 774 084 408, kana kuti munokwanisa kutumira email pa info@diasporameds.com, info@diasporameds.com, kana kuti munokwanisa kushanya pa website yedu www.diasporameds.com kuti muwane zvizere pamusoro pemaproducts ese andinenge ndatana nazvo.
Avo vanga vari mutauriri weDiaspora Meds Muzvare Rumbidzai Zunzanyika vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Nasi kwa sara mazuwa gumi ne matatu kutisarudzo iitwe. Kunyangu hazo vamwe vanhu mune matunu akawanda emu America. Vari kubvumidzwa kuvota kana kuti inonzi ballot voting. Kuti tize nezvenyaya iyi yekuti vanhu vakurumidze kuvota. Regai titaure ne nyanzvi munyadzi zvematongerwe enyika Dr. Frank Guni.
Tingati uhurongwa hwakaisvonaka kwazvo nokuti hunopamukana vanhu vanenge vane zvigozhero zvokuti vazovhota musi wakatarwa wa 5 mbudzi. Zvinopawo mukana vamwe vanenge vari panzendo mukufamba vanenge vakabatwa nemabasa kuti vaone mukana wokuvhota pachine nguva.
Asi hapazobirirwe here apa Dr. Guni?
Tingati chinhu chakanaka kuti vanhu vazive ndechokuti maballot papers kana mapepa anotumirwa kuvanhu mastates mazhinji ane mitemo inoti iwewe uri kuda kuita early voting ndiwe unovataurira kuti ini ndoda kuvhotera pachine nguva. Vokutumira ballot, ballot rega rega rinoprindwa muno muamerica muevery state rine ID number yaro rinoskanwa. Saka mune matunhu akawanda, mastates akawanda muno muamerica, pavanokutumira ballot iroro richiuya kwauri unogona kutoritreka kuti raapapi. Kana wari wavhota waritumira back kwajiji anotumirwa nepost office, United States Postal Service. Parinosvika post office vachitaura kuti varitora, you can track it online kusvika rasvika kwarinozonoverengwa. Zvese izvozvo zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chokuti magwaro ave kuvhotesa iwavo maballots haakwanisi kuzoshandiswa pakubiririra sarudzo.
Tichitarisa mapato maviri ari kukwikwidzana zvakasimba, reRepublican Party neredemocratic Party, ndevapi vanowanzokurumidza kuenda kunovhota?
Early voting ya kumakore mazhinji yakanyanyowandira kubato remadhemocrats. Ndo vazhikazhinji vanowanzokuti vanhu vavo vakurumidze kundovhota. MaRepublicans vakanga vaakuda kuitawo zvakada kuenzana nemadhemocrats, asi tinoziva kuti vatrump musarudzo dzakapfuura idzi vakanga vachiti vanhu vasashandise early voting vachitaura kuti vanhu vanogona kubirirwa mavhoti avo. Tinoda kuti vanhu vazive kuti kwaiva kusanzwisisa kuti maballots anoshandiswa sei uye anozoverengwa sei.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC muAmerica. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Uyorumbidzai mupofa anotaura palive talk mashoko akasarurama. Anotaura kuti kuna naAmerica vana Trump wakapurwa. Trump pakapurwa, Secret Service inova yakafanana neCIO yemuno yakatomuprotekta ikamuchengetedza ikamutora kubva naye ipapo. Ende vanhu vakaita izvozvo vakatsvagwa. But muno muZimbabwe tine vanhu vakawanda vakaurava, vana Boneni Ncube, vana napasta kumabhuku uko, vakatorava nevanhu vanozikanwa. Asina nhasi havasati vasungwa. Vanotaura kuti hanzi vanoitwa vanoti democracy zvisiri democracy. Mapolitical parties ekuno neuko akatosiyana. Uko vanoprotekta vanhu, masoja, mapurisa, they protect the people. Kuno kuZimbabwe they don't protect the people, vanoprotekta mapolitisians. A political party riri kutonga. Ngatitaurira nechokwadi ndokuti tive maZimbabweans ane one vision.
Masora sei vashamarari vestudio 7 ari kutaura ndimudenda ari kushurugwe. Ndaida kutaura hangu nawe pamusoro pavakuru vedu vanoenda kunobatsira mamwe mapato kune dzimwe nyika. Asi havazivi here kuti kune dzimwe nyika ikoko kwakaita sekuSouth Africa, Botswana, Mozambique naNamibia, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Iva havazvioni here kuti vanohokonzeresa kuti vana vari ikoko vemuno munyika vawanewo matambudziko, vawane kusagara zvakanaka? Itai vanhuwo vakuru vatungamiri vedu.
Pastudio 7, makadini henyu vari sei musevenzi wenyu? Vedu vemuti tirewo maodi edambo hukwavo, tinongogarawo tichikanda maodi hambo hwepwavo. Mutitaurirewo vanhu vezanupefu vatiitire musha. Vanokatamara zvakaitiwa kupisiwa umwe achiti kutanga kutozvivona. Unotanga kuzvivona izvo zvizvo zvavaiita vachipisa muopposition. Nhasi votiwo unozvivona mumamuvhu nekudzimwe nyika. Hasa zvamboitika muZimbabwe nokuti zvava kuitika kwavari manje vakukatamara. Ngavatiitire mushe vachavhiringana havo kusvikira zvanaka. Gwendo runo hatipindiri. Gwendo runo vanopedzera navoka.
Studio 7 masora sei vana mukoma Jonga. Kumbirawo muti bvunzire vamunangagwa kuti isusu zvizarwa zvemozambiki hatina kumvotera vamunangagwa isusu. Takavhotera Fererimo neposition. Hatina kuvhotera vamunangagwa. Si vamunangagwa zvavakuita manjeka. Hazvichatifariri. Vamunangagwa vachatenga vane mwoyo wehokotora. Ngavaite mwoyo semunhu. Ngavasiyane nezvekunyika kweduko. Ngavatange vagadzirira iyi yavo nyika, vagadzirire mare munyika mavo.
Tinotenda tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.